Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misuru ye na udzedu dzanasi china nyamavuvu 9/2018. Gweta rine mukurumbira munyika uye vari nhengo ye MDC Alliance vatenda ibiti vanomiswa mudare redzimhosva zvichitevera kudzoserwa kuZimbabwe nevakuru vakuru vekuZambia kwavaitsvaka upoteri. Rimwe gweta rine mukurumbira munyika amai Beatrice Mutetwa vanonyorera mapurisa vachivaudza kuti zvavakaita pana vabiti zvinotyora mitemo yepasi rose vachiti mapurisa emuZimbabwe akapamba vabiti sezvo vari kufanirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro muZambia pamusoro penyaya yavakasvitsa kunyika iyi yekuti vapiwe upoteri munyika iyi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu otaura pamusoro pedanho rakatorwa neZambia rekuisa vabiti mumukanwa mamupere umo vaitiza vachida kutsvaka upoteri muZambia uye mabatirwo ari kuitwa nyaya yavo nehurumende. Sangano reUnited Nations Commission for Refugees rokomekedza Zambia kuti iferefete kudzoswa kuZimbabwe kwakaita vabiti mushure mekunge vazvipira kuhurumende yeZambia vachiti vari kutsvaga upoteri sezvo zvakaitwa neZambia zvichityora mitemo yepasi rose. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na8pm tiri kutarisa mamirira akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.